Nasi tukuru sangana pa Washington DC na 10 o'clock. Tizema petitions atinao, atenda nao kuda kupa ambasada we Zimbabwe. Tichafa ambasi, tuenda ku South African Embassy. Tunosia imi petition ikoko. Ichidati za kunyunyuta, kukita vanave Zimbabwe. Varimu Zimbabwe, nevari abroad yes in general.
Zii zikuru za muru kunyunyuta nazo, zaita kutimude kura tizirao.
Mukatasa mararamiro yeku Zimbabwe, ma Zimbabwe nza atina kusununguka kutitira kizira katika nyuta. Chino nza mkanyuta, nyutra imu moyo, atina freedom of speech or freedom of expression. Vanu wakara kizira, vanu wano uraiwa, vanu wano roa, masoja anu pindira. Saka vanu wako nziva gare vani kuchika, kwa kabira for 37 years, vanu wachingo uchika chekisa, suku nziva sami shakadaru. Chotara safi, ekonomi yedu mamiru wacho hayaita, vakuru avana hanya. Nekuti vanhu vakurarama sei vanhu havana mabasa maindustries akavharwa mukatarisa kuti pakakwidzwa mutengo wefuel dei vari vamwangadei vakafunga kuti tikaita zvataita izvika zvokanganisa maprices ezvinhu kana vakaona zvanga zvakakodzera munhu unotsananguravo kuvanhu kuti vedu vesorii tadai nekuti zvakadai tikutarisa kuti zvichazodai but vakangotaura mukuru wenyika amba atobuda kuenda zvake kuti mungagonzidise munoroi mutarisa zvekuti madzimai muzimbabwe mabatiro anoitwa madzimai abuse yemadzimai muzimbabwe inorwadza mungatarisa kuti kwese kwese madzimai todzanyirirwa tasa madzimai akarepwa iye zvese pari kutaurwa pakaitwa kurakidzira ikokoko madzimai airepwa madzimai airohwa madzimai anongobatwa zvisina rukudzo hapana respect for women saka ndozvo zvinhu zvatiri kurakidza izvizvi kuti taneta kuti nyika yedu irambe ichita manzenze saizvozvi
Matauro kuti muchaenda kunosiya gwaro renyunyuto kumuzinda weSouth Africa. Wapindawo papi muzinda weSouth Africa pakuratidzira kwenyu?
We are neighbors in South Africa. Tira vachidzani. Saka titaridzawo kuti katiri budhi nabudhi kana sisi nasisi ndikachema uchandinzwawo. But mukuru weSouth Africa haana hanya nazvo. Makatonzwa kuti pakabvunzwa ukoka. Chakanomhanya kutaura nyaya yekuti ngakudiftwe masanctions. Havana kuti vafunge kuti ko vanhu vari kufa muZimbabwe zvoitwa sei. Kuti vachambozouyawo here vachitimirirawo sevanhu vekusadhaki saka tikuti tikanoratidzawo ikoko kuti zvamukuita izvi vedu vega hazvisi kushanda manebhasi hatidaro tizigeuka tichemawo
ndiani akaronga kuratidzira uku
kuratidzira uku hakuna atingati ndingingi akaronga kuratidzira mazimbabwens vakaita a common problem masituation atikuna ari kuzimbabwe akafanana tese tikaonti vedu vega izvi zvanyanya Saka Zimbabweans munhu wese ane chitupa chakanyorwa kuti Zimbabwean citizen weZimbabwe chizvarwa cheZimbabwe ndovakaungana vese vakati ngatiitei zvinhu izvi hazvina kukonzi iboka here kana kuti ndivana mai kana ndivana baba vanhu veZimbabwe vakauya pamwe chete vakati enough is enough